This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 20, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
MDCT yoendesa hurumende kumatare zvitevera danho riri kuda kutorwa rekuumba komisheni ichafambisa mabasa eguta.
Gurukota rezvematunhu vasevia Kasukuere vanomisa basa meya weHarare vaBernard Manyenyeni. Panguva iyo vanotengesa migwagwa vanoratidzira pamuzinda wekanzuru muHarare.
Vakawanda vanoti vamugabe ngavagarewo pasi, kwete kutambisa mari yenyika vachienda kumisangano inogona kumirirwa nemakurukota avo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti bato ravo rave kuenda kumatare kuti rinomisa gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere, avo vanonzi vari kuda kudzika komisheni kuti ione nezvekufambiswa kwezvinhu muguta reHarare. Nekune rumwe rutivi, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomiswa basa navakasukuere. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatsvangirai vaudza vatori venhau pamuzinda webato ravo paHarvest House nhasi kuti sebato vatora danho rekuti vakwidze nyaya iyi kumatare, sezvo vachiti zviri kuida kuitwa navakasukuere zviri kunze kwemitemo. Vakasukuere vanoti vari kuda kubvisa makanzuro emuHarare akasarudzwa nevanhu vomatsiva nekomisheni, nepamusana pekuti vanoti vakapfurikidza mwero pavakapa vaJames Mushore basa rekuva mabharani wekanzuru kana kuti town clerk. Vatsvangirai vanoti vakasukuere vaive kupinza zvematongerwo enyika panyaya isinei nezvematongerwo enyika.
Kune kuda kupindira munyaya dzecity council maererano nokuapoint paakaita town clerk. Now minister Kasukuere haadzidzi zvaakadzidziswa nekoti kugweru maererano negweru city council, kuti mapowers a minister nenyaya yenew constitution akabviswa. Zvinoreva izvo kuti council inodecida yega zvinorana mucouncil imo. Saka tiri kuona kupindira kuri kutyora mutemo, and zvakuri kutyora mutemo tiri kuona kuri kuenderera, and tati isusu taakuenda kukoti kuno muchallengerzve kuti hazvibvumirwi zvaari kuita nenyaya yekupindira munyaya dzematongerwo ematunhu.
Vaenderera mberi vachiti vaneta nekusatevedzera murau kunoitwa nevakuru vakuru muhurumende, vakashora mukuru wemauto vaConstantine Chiwenga, avo vakabuda mumapepanhau mazuva mashoma adarika vachiti mauto anodyidzana nebato reZANU PF, vachiti izvi zvinhu zvisingabvumirwe nebumbiro remutemo enyika kuti vari muchiuto vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinonzwa matauriro anoita vakuru vezvemauto kana kuti vemapurisa vachitaurawo kuti toda kukrasha MDC, MDC toda kupandukira hurumende. Handizvo, MDC haisi kuda kupandukira hurumende. Tanguva tinongova batore rezvematomerwo enyika rinoramba rakacherechedza nyaya yekuti ikodzero dzedu kuti vanhu vazviorganize, vanhu vagopinda vachitaura kuti zvisiri kutifadza nezvakati zvakaitika sondo rapera. So MDC haisi bandit movement. MDC haisi madusura akafanana neAl Shababu kana kuti maorganizer akaita Boko Haram. MDC ibato riri muno rinozikanwa, riri pamutemo, richaita zvinhu zviri pamutemo. So kuda kuchidzirana ikoko hakubatsiri, nokuti kutyora zvekodzero dzavanhu in terms of the constitution. Saka nyaya yatati nayo yakanyanya kusimba yapa inyaya yekuti ngatiteedzerei zvinotaura constitution. Ndokuti nyika yedu igoita nyika inoteedzera mitemo, kwete nyika inoteedzera mitemo kuti zvondisuta inini kana kuti zvinosuta bato iri.
Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti vakasukuere vambomisa basa vamanyenyeni nepamusana pekupinza kwakaita kanzuro yavo basa vamushore. Vamanyenyeni vaudza Studio 7 parunhare kuti vatambira tsamba kubva kuna vakasukuere yekuvamisa basa vachipomerwa mhosva yekusavateerera panyaya yekupa basa kwavakaita vamushore. Avo vanonzi nekanzuro ndivo vakaona vane magwaro anokodzera kuti vapiwe basa raTown Clerk. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Zvinonzi changa chiri chipatapata pamuzinda wekanzuri yeHarare nhasi zvichitevera kuratidzira kwaswera kuchiitwa nevanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa. Thomas Chiripasi anotipa zvakare nyaya inotevera.
Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare varatidzira pamahofisi ekanzuro yedhorobha iri vachiti havasi kufara nekutorerwa kwavari kuitwa zvinhu zvavanotengesa nemapurisa ekanzuro. Mumwe wevaratidziri ava amai Mary Muzanga vati dzimwe dzenguva mapurisa ekanzuro yechirume anovabata nhengo dzavo dzechikadzi paanovasunga. Amai Muzanga vaenderera mberi vachiti havasi kufarawo zvakare nekuti pane uori huri kuitika hwekuti mapurisa ekanzuro anozopedzisira ogovana zvinhu zvavanenge vachitengesa.
Takauya ndikasikotorwa nzvimbo yacho, that place iyoyo ndiyo nzvimbo yavakatendera ivo kuti tiise. Vakatuma vanhu vavo vekanzuro vakauya nguva iyoyo kuti hanzi ndemutora zvinhu ipapo ibhesi. Takabvunza kuti chinonzi bhesi chii? Ndimi makatiisa pano, kadhi renyu makandipa, ndobhadhara $25. Ende patoilet panonhuhwa, pamwe akatiisa, hatikwanisi kutengesa ndiri ipapo. Asi ndiri kushingirira nekuti ndimi makati ndidini, ndiende ipapo nekuti vhenda imbwa, munhu asingaverengwe munyika ino yatakagara. Takatorwa tikakandwa muUT ndakaiswa mahandicrafts anokwana kuita 2 ndiri munhu wechikadzi. Asi munhu akandiisa munhu wechirume anonzi Sergeant Nshanga akanga anditsitsira pachester akandiisa mahandicrafts. Ndakatokuvara maoko.
Izvi zvatsinirwa nomwe muratidziri vatichaona chifamba.
Vanhu vekanzuro vari kuuya vachitora zvinhu zvedu zvatinenge tichitengesa. Uye tinenge tiri vanhu vanenge vachishupika, tinoda kutedza kuti tiraramise mhuri dzedu sezvo tiri munyika isina mabasa, musina chii. Saka ndo basa ratotokwanisa kuti tiite kuti tiraramise mhuri. Ivo vanouya vachitora zvinhu zvedu vachinogovana vachienda navo zvokudzimba dzavo.
Sachigaro rimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe vasteni zvorwadza vati zviri kuitwa nekanzuro izvi kutyora mutemo uye vati kuoma kwezvinhu ndiko kuri kukonzera kuti vanhu varambe vachienda kunotsvaga chouviri kuburikidza nekutengesera mumigwagwa.
Mavhenda zvakwana kusiri kufande kupi. Handei tinovaudza ava vanhu vekanzuro kuti zvechokwadi ngavachimira kuti torera zvinhu. Kana vari kuda kuramba chitora zvinhu ngavachigadzira mabasa avaiti iwo kuno createwa 2.2 million jobs. Mabasa iye akavapo zvechokwadiwo hapana angamboda kuva achipiswa nezuva. Kuva vhenda hausi kuva vhenda nokuti unoda kuva vhenda. Tiri kungomanikidzirwa kuti tiite chivhenda nokuti hatina chimwe chinhu chekuita. Tikasadaro mhuri dziri kufa nenzara. Asi vanhu ava vari kuita utsinye hwemhando yepamusoro uye havasi kucherechedza bumbiro remutemo ratakanyora muna 2013 rinotaura iro pa section 57C kuti zvinhu zvemunhu hazvifanirwe kutorwa. Saka nokudaro isu semavenda tabatana kuti titi hatichadi kuti zvinhu zvedu zvitorwe. Ticharamba tichiratidzira svondo nesvondo patown house kusvika varegera. Kana vachida kuuraya, vachauraya.
Zvichakadai, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vaudza varatidziri ava vasati vamiswa basa navakasukuwere kuti vanyore nhuna dzavo vazosangana navo mangwana.
Ndingati ndaona zvamanyora apa, asi ngozvisaya papepa padiki diki motumira vaviri vati kana vatatu. Handitika ndati vaviri kana vatatu, handitika zvamuri kunyora nhasi nezvamakanyora petition yacho moyo hapana pa nhafu pasi 8 mangwana. Ndomita vaviri kana vatatu, handitika. Okay.
Mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto azosarawo svika pamahofisi ekanzuru. Varatidziri ava vatodzokera munzvimbo dzavanotengesera. Mune imwewo nyaya nechekuita nekuratidzira, nhengo dzeOccupy Africa Unity Square dzatadziswa kuratidzira zvakare nhasi muAfrica Unity Square zvichitevera kutadziswa kwadzakaitwa nezuro. Mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achidzinga vanhu muAfrica Unity Square umo manga muchida kuitirwa kuratidzira uku. Nhengo dzeOccupy Africa Unity Square dzinoti hadzisi kufara nekurohwa kwakaitwa vaPatterson Dzamara, vanhu vemunin'ina wavaitai Dzamara, vanhu vemutungamiriri wesangano iri, avo vasiri kuzivikanwa kwavari zvichitevera kupambwa kwavakaitwa gore rakapera nevanofungidzirwa kuti vasori. Zvichakadai, mufundisi Patrick Mugadza, avo vakambosungwa kuVictoria Falls mushure mekuratidzira pamberi pemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, nhasi vaswera vachiparidzira muna First Street vakazvisungirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America. Mamwe mapato anopikisa munyika ari kushora zvikuru kuenda kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano wekunyorerana chibvumirano chezvirongwa zvemamiriro ekunze uri kuitirwa muNew York muno muAmerica panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Chibvumirano ichi chinozivikanwa nekuti Paris Agreement on Climate Change uye chichanyorerwa napasi muNew York nemusi wechishanu, uye chinoteverawo musangano mukuru wakaitirwa kuParis muFrance gore rapera. Bepanhau reHerald rinoti vaMugabe vakasimuka munyika nezuro vachiperekedzwa nemakurukota anechitsama kusanganisa gurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amai Opa Muchinguri Kashiri. Mutungamiri wesangano rinopikisa reAfrican Democratic Party muzvare Marceline Chikasha vanoti vaMugabe vangadai vakasiya basa iri richiitwa nemakurukota avo. Studio 7 hainokwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzemutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo dzanga dzisiri kudayirwa. Mavilas Mutanganya weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Chikasha kuti tinzwe maonero avo nezverwendo rwavaMugabe.
President wedu vanofanirwa kumbogara muZimbabwe vachiongorora kuti vana vemuZimbabwe vari kurarama sei, vakagara sei. Vana vemuZimbabwe vakatarisana nezvakawanda pari zvino. Hakuna mari, hakuna mabasa, kune drought yatakatarisana nayo, kana chitafu chaicho chekupa vana hatina. Saka president wedu kuti aenda achimbononzwa zveenvironment nezveclimate change iko kumusha kusina kumbomira zvakanaka, tinoona zvisirizvo. President anoda vanhu vati anofanirwa kunge achitarisa matambudziko akatarisana nevanhu achiona kuti angaasolve sei.
Asika pane vamwe vanotiwo semutungamiri wenyika vanofanira kunge vachienda kumisangano yakadai nekuti tinoona kuti pachange pane nyika dzinosvika idzo 155 dzinofanira kunge dziri kunyorerana chibvumirano cheParis Agreement. Pane chakaipa here kuti vaMugabe vaonekwa vari kumusangano uyu?
Chekutanga ndinoti vamwe vari kuenda ava nyika dzavo dzinenge dzine system of government yakanyatsonaka, vanenge vari kufara vaine mabasa vachiwana zvese zvine zvavari kuda. Muno muZimbabwe tine crisis. crisis yoyo haitombotendera kuti president wedu ange asipo. Anofanirwa kunge ari muno achitarisana nezvakatarisana nevanhu vanotungamirira. Kana ukasarudza munhu kukamisa kuministry yaanonyatsoziva nezvayo yari competent kulida, anofanirwa kukwanisa kukugrifa munhu iye kuti zvakamira zvakadai zvakamira zvakadai daitadai uku kwataenda kwanzi zvakati zvakati. Asi iwe sapresident haufanirwa kungofamba uchingoenda kwese kwese, zvinoreva kuti maminista apo haana basa uyezve haasi kuziva zvaakuita.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAfrican Democratic Party Muzvare Marceline Chikasha vachitaura naMavelas Muhlanganya uyo Studio 7 vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nhengo yeRepublican Party vaDonald Trump pamwe nenhengo yeDemocratic Party amai Hillary Clinton vari kuswedera pedyo nekudomwa kuti vamirire mapato avo musarudzo yemutungamiri weAmerica. Izvi zvinotevera kukunda kwakaita vaviri ava musarudzo dzakaitwa muNew York neZuro. Dzimwe sarudzo dzichaitwa musi wa26 kubvumbi mumatunhu anoti Pennsylvania, Maryland, Connecticut neRhode Island.
Kukundikana kwemukuru wechikwata chiri kupikisa muSouth Sudan vaRiek Machar kudzokera kuJuba kano vake chipiri svondo rino kunonzi kuri kuisa parumananzombe huri kurodze kutsvaga runyararo munyika iyi. VaMacha vanga vachitarisirwa kusvika muJuba kuti vazoumba hurumende ichafanobata pamwe nemutungamiri chafanobata matomu pamwe nemutungamiri weSouth Sudan vaSilva Kiir. Izvi zviri kuitika mushure memakore maviri nechidimbu munyika iyi muine hondo. Asi gakava pamusoro pewandu wemauto pamwe nezvombo zvinokwanisa kuiwa nazvo nechikwata chavamasha ndizvo zvinonzi zviri kukonzera kuti kunetsana kurambe kuchienderera mberi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushuvira kuti dai zvawana mikana yekubuda munyika zvaendawo kunze kwenyika kunotsvaga maforomanyoro zvichitiza kuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Asi panguva imweyo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutodzokera kumusha kuti zvinoshandisa njere noruzivo zvazvinenge zvawana kunze kwenyika kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika. Mumwe avo vari kusungatwawo vachidzokera kumusha ndimuzvare Busi Muhlanga, avo vakanga vapedza makore anokwana 10 vari muAmerica. Muzvare Muhlanga vakanotanga sangano ravo rinonzi Building Opportunities on Student Talent Fellowship kana kuti Boost, iro rinobatsira kugadzirira vechidiki vanenge vapedza zvidzidzo zvavo kutarisana nechokwadi chiri kunze mukutsvaga kwavo mabasa. Nhasi muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita rombo rakanaka rekubata muzvare Muhlanga avo vari muHarare pari zvino kuti tinzwe kuti chii chakavapa chivindi chekupinda munyika iri kutotizwa nevakawanda vari kuti iri kutsva.
Takangoona kuti chakanaka kuti tidzokere kumusha timbobetserawo kusimudzira nzvimbo yedu yeZimbabwe yatakadai kukurira. Saka takaona kuti sevanhu vanga vachiita vana vambogara vambotishandei kudiaspora, tikati regai tiende tinokudzira vana kumusha kwatakabva kwatakakurirawo vachidzidzirawo tsika nemagariro evanhu muZimbabwe endiwo tichipowo vanhu vemuZimbabwewo mukana wekudzidzawo zvimwe zvatakadzidza tichibatsirawo kusimudzira nyika yedu. Saka ndo zvakatipa kuti tidzokere kumusha.
Zvii zvamuri kuita madzokera kumusha zvamakabva nazvo kuAmerica zvokuti mungati ndakubatsira kusimudzira nyika yangu?
Pari zvino ndinoshanda nevechidiki vanenge vari mumayunivhesitis nevechidiki vari kutsvaga mabasa, tichivabatsira kuti vadzidze maitiro ekuti vakwanise kuwana mabasa kana kuti vakwanise kutanga mabhizinesi avo vega. Saka nezvatakadzidza tiri kunze zvekutiwo munhu anofanira kuziva kuzvimiririra semunhu
munhu anofanira kuve neconfidence, munhu anofanira kuti kana achiita chinhu ave ari munhu ari kuziva zvaari kuita, ende futi munhu ave nepfungwa dzakati vhurikei. Ndo zvimwe zvatiri kudzidziso vana ava, kuti kana vachinge vasvika pabasa vanozvibata sei, kana vachinge vachitsvaga basa vanozvimirira sei, kana vachinge vachida kuita zvemabhizinesi vanokwanisa kushandisa zvimwe zvavakadzidza ndezvipi. Saka ndo zvatinenge tichivadzidzisa izvozvo zvakadaro.
Muri kuita dzidziso iyi sechikoro here kana kuti muri kuita sesangano?
Sangano inoitwa iyo iri NGO, saka tinoita tichishanda nevamwe vari mumayunivhesiti tichivadzidzisa, nevamwewo vari kuti isusu tiri kutsvaga mabasa. Sobva taita maworkshops ava tinovadaidzawo uya vodzidzira vachizobetserwa kuwanawo mabasa mumakambani atinenge tichive nevanhu vatinoziva. Organization yacho inoitwa iyo Boost Fellowship. Tongoti pare zvino zviri nyore kuti vatibati vanotibata kana paFacebook, vakaenda papeji vanongotsvaga peji rinonzi Boost BOOST Fellowship.
Tombodzokera kwamaamuri kumhiri kwemakungwa. Manga muri munyika ipi nedunhu ramaamugere uye zvamaiita ikoko?
Ndaive ndiri kuAmerica ndichigara kuPennsylvania, and ndakaenda ndichitanga ndichiti ndikuenda kuchikoro, ndikaenda kuchikoro ndikachizotsvagawo basa. Saka ndaishanda ndaishandirawo makampani anoitawo nezveinsurance, ndichibva ndazoenda ndikanoitawo masters yangu ndichiendera mberi nechikoro changu ndichishandawo semunhu aive ari muAmerica.
Kurudzirenyuwo kune zvimwe zvisoro zveZimbabwe zvichiri kunze kwenyika, munoti here vadzokewo kumusha mushande pamwe chete mukusimudzira nyika sezvamakaita, kana kuti munoti aiwa chimbomirai tange taona mozodzoka zvenyu?
Inini ndinoti munhu uya uzvionere, because ini ndingatidzokai vasina zvavakaronga zvokuti vangaiti zvinonoka. But kuuya kumba zvinoda kuuya waakuda, mwoyo wako waakuda zvekumusha, because zvinosiyana magarira asakaitawo kuno kune magara unoitawo kunze. Saka ndinoti chakanaka mebhi kumbuti wombouya uchivhakacha uchiona kuti kwakamira sei, hamene kuti mhuri dzenyu dzamakasiya kunoku dzakamira sei, uchinzwawo mamwe maopportunities ariko. Ende paunouyawo famba muvanhu uchibvunzawo kuti munoita nezvei, ndingaubatsirawo kana kutombotorawo kaopportunity kekuita yavanoti volunteer service yeye, yekuti unosvikopa organization wekuti inini ndine munhu wachiremba ndanchida kuti ndibatsirewo kutaura nemajunior doctor. Zvinhu zvakanaka, because hapana chaunobhadhara asi unowana zvakawanda kwazviri, ende zvinokupa exposure yekuti unyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika on the ground.
Tichipedzisira ndichibvunza kuti ivo amai Mushanga vane tarisiro here yekuzoti rimwe zuva vachati ndaakudzokera zvakare kudhayaspora kwandakajaira?
Kwete pare zvino, nokuti kuno ndo kumusha kwedu. Saka tikangoramba tichiti tadai handisi ngoti zvinhu zvakanaka.
Vanga vari muzvare Busi Mushanga, chizvarwa cheZimbabwe chakanga chiri muAmerica asi chakazofunga kudzokera kumusha, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Masangano akawanda ekunze ave kusimbaradza zvirongwa zvekubatsira vanhu munyika, sezvo vanhu vakawanda vatarisana nedambudziko renzara iro rinonzi riri kuramba richitekeshera nenyika yose. Sangano reWorld Food Program rinoti vana vanosvika zana nezviuru vari pazera riri pasi pemakore mashanu vakatarisana nezvirwere zvinokonzerwa nekushaya zvekudya, uye zviri kutarisirwa kuti uwandu uhwu hunogona kukwira. Mukuedza kubatsira Zimbabwe, sangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID nhasi rapa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora kuburikidza nesangano reUnited Nations World Food Program. Sangano reEuropean Union nesangano reWorld Food and Agriculture Organization kana kuti FAO anonziwo anyorerana pasi chibvumirano chekubatsira varimi vekumasvingo nemwenezi nemari inopfuura madhora zviuru mazana mapfumbamwe. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu vari kutarisirwa kubatsirwa nezvipfuyo. Mukuziya nyaya iyi, Tabata Senator weZaka kumasvingo vaMishek Marava vanova nhengo yemDCT avo vanoti nzara inotyisa yapfunya chisero mudunhu remasvingo.
Blessing yezvechikafu muno mumasvingo province. Province ino yose madistricts acho ese ari 7 kubva kuna Namwenezi, Chiredzi, Zaka, Bikita, Gutu, hakuna chikafu zvachose.
Saka vanhu vari kurarama nei?
Iye zvino ma non-governmental organizations anga achimbobatsira vachimbounza chikafu. Saka ndovo gas source of lifeline yanga yasara. Hapana zvekumwe government haina zvachose. Vanhu iye zvino zvishoma zvavakanga vasara nazvo mumatura hakuchina zvekuti vakungopanana kungopanana wanokorera uyo wanokorera uyo.
Ko vana vari kukwanisawo kuenda here kuzvikoro uko?
Vazhinji basically vakufudza mombe pamisha yevanhu vashoma vanokwanisa kuti vafudze mombe. Vazhinji vari kungogara vamwe vari kungomanya kutaoni kunogara kutaoni ikoko kunoita mabhegasi vamwe. Vazhinji vakangogara mumisha vanosiririsa kani.
Ko zvipfuyo zvakaita semombe nembudzi zvichiko here? Nekuti pane nguva yazvakambonzi kwanga kusina mafuro.
Mvura yakazombouya yakati wandei ikakavha maareas akati wandei akaita sana Bikita vamwe nana Zaka zvokuti bundo remombe kuarea idzodzo zvichikwidza kuenda kuna ana Chivhu bundo remombe ravako. Asi kubva kuna ana Zaka muzaka uchidzika kuenda kuchiredzi ikenda kuchipinge kuenda kumenevhi hakuna chiriko hakuna mombe dzanga dzakutengeswa $30.
Senator weZaka kumasvingo vaMishek Marava vari parunare kuZaka kwakare.
Tinokutambirai nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki. Nhasi muchirongwa chedu tine hurukuro nava Arthur Marara, mukuru weGreatness Clinic Trust. Uye vari Gweta. Mbunzo wangu wekutanga, mukoma Arthur. Sei, muine shungu dzekubatsira wechidiki.
Waita hako chivamika. Mbunzo wanogara nechibunzo nevanhu. Sei ndichinyora mabhuku, ndichienda kumatare dzimosva. Uyezve ndichikara nevana vechikoro. Vana vakawanda vanongoti vakapedza chikoro havachatombodi kunzwanzi vana vechikoro. Asi ini ndakaenda kuchikoro zvinhu zvichinetsa. Ndandisa mabhuku kuverenga kuchikoro. Ndotoenda kuti vakutakaona vadzidzisi vakanaka. Asi ndichipedza chikoro chinhu 1 chakandibata. Ndakazvivimbisa kuti ndofanira kugara pasi ndinyorewo mabhuku. Haifanira kuzoshandisawo muchikoro. Handidi kuti vana vanozouya mumashure mangu vazotamburwa kusematamburiro andakaita. Kunoda ane mabhuku anokwana 7 ari kuverengwa muchikoro. Saka shungu dzangu ndoda kuti vana vechidiki ngavasimuke.
Asika, wechidiki vari kuti zvinhu zvakavaomera.
Chionoso, zvandiva kuti ndikurudzire vanhu ngatisiyanei netsika yekungochema chema. Iyo ndohondo hombe yatikonanawo nakawanda. Zvandoda kukurudzira vana vechidiki ngativei nepfungwa nemaonero negwara raikwatoda kuenda. Nokuti vana vakawanda vanongomuka makuseni chao anongozova kubatira TV chega chaari kuzova kubata iWhatsApp. Munhu anongoti akapedza chikoro paya aakutogadzira mapepa ekutsvaga basa. Asi paanenge ari pachikoro pfungwa dzake haasikumbofunga kuti ndingagadzira sei mabasa. Saka zvandoda kuti tikurudzire vanhu, munhu ari kuyunivhesiti ngaakwanise kutanga kutofunga kuti chii chaanogona kuzoita achizvishandira achiita ega.
Wechidiki vari kutiwo mapurisa vari kuvabviringidza kuita mabasa mumigwagwa. Saka woita sei?
Sei tisiri kuti vanhu vafunge zvokuitawo mabasa asinei nokuti munhu anzi anosira kudzingirana nemapurisa mutaundi. Choniso vanhu vakawanda vari kuita makombyuta mumayunivhesitis edaya vanofanira kunge vachigadzira masoftware anofanira kunge achitengeswa. Hapana mupurisa wekanzura anokuteera uchigadzira software yako. Uku kuamerica kukamuri uku vakomana vakawanda vakatangira mugaraji. Iwo vakomana veapple, vakomana vegoogle, vakomana veyahoo zvavo. Asi hondo inoitika manje ndeyekuti isusu tikatambira mugaraji kunoku takuzvikutambura tiri kuyaura. Vanhu ngavachinje mafungiro.
Tinotenda avo vanga vari mukoma Arthur Marara vanoshanda nesangano reGreatness Clinic Trust. Aiwa waterere, nguva ndoyaita shanje. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioneso Jani.
Tinotenda Chioneso muchirongwa chedu cheLive Talk vateereri. Musakanganwe, tiri kutarisa kupindira kuri kuita hurumende mumafambisirwo emabasa mumakanzuru ari pasi peMDCT.
Sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
MDCT yoendesa hurumende kumatare zvitevera danho riri kuda kutorwa rekuumba komisheni ichafambisa mabasa eguta reHarare.
Gurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuwere vanomisa basa meya weHarare vaBernard Manyenyani Panguwa iyo, vanotengesa migwagwa varatidzira pamuzinda wekanzuru muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu Toksia mina Chris Gande naMavelas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.
Thank you, Jonga, and blessing. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, April 20th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And here are our top stories this evening.
MDCT leader Morgan Tsvangirai fumes as local government minister suspends Harare mayor.
In view of the minister's threats to the council in Harare, the MDC is mounting an urgent application to the High Court for an interdict to stop the minister's action and protect the elected council from this predatory action.
Opposition parties criticize President Mugabe for attending what they call a low-key United Nations event in New York.
For our leader to be off on all these trips and leave the country in uncertain hands is really not justifiable at all.
The United States Agency for International Development has unveiled an additional $20 million for alleviating hunger in Zimbabwe.
We appreciate what has come in. It will go a long way in alleviating our food deficit. We really appreciate this gesture.
And we take a closer look at what happened to Zimbabwe 36 years after independence.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
The MDC, led by Morgan Tsvangirai, is expected to take local government minister Xavier Kasukuwere to court following his threats to remove elected councillors and replace them with state-appointed commissioners. This comes at a time when Kasukuwere has suspended City Mayor Bernard Manyenyeni for alleged insubordination. Our correspondent Thomas Chiripasi reports from the capital.
Kasukuwere today suspended Manyenyeni on allegations of insubordination and disobeying the minister over the council's appointment of James Mushore as the city's town clerk. Manyenyeni confirmed that he received a suspension letter signed by Kasukuwere, the minister who has threatened to appoint a special commission to run the affairs of the Harare City Council, has provoked the ire of the MDCT that now wants to take him to court. MDCT leader Morgan Tsvangirai told a news conference that his party was now going to court to seek an interdict against Kasukuwere. Tsvangirai accused Kasukuwere of politicizing a matter that was merely administrative, adding that the minister's actions were tantamount to interfering in the operations of the city council.
In view of the minister's threats to the council in Harare, the MDC is mounting an urgent application to the High Court for an interdict to stop the minister's action and protect the elected council from this predatory action. We acknowledge that the judiciary has been consistent with the issue of non-interference by the minister in the affairs of the elected council.
The Harare City Council said the appointment of Mushore as town clerk was above board. At the time of going to air, Studio 7 was failing to reach Kasukuwere for a comment. In another council-related development, some street traders staged a demonstration at townhouse complaining that municipal police were violating the law by continuously confiscating their goods.
Lema is nyongoro.
One of the protesters, Tichawana Chifamba, accused municipal police of returning the confiscated goods and sharing them among themselves.
Now we are angry because of the council. The council workers, they come and take our goods where we are selling, like tomatoes, apples.
National Vendors Union of Zimbabwe chairperson Sten Zorwadza said vendors are forced to operate in the city due to the current harsh economic environment in the country.
What we are seeing is just a total breakdown of an economy from the leaders who are senseless, leaders who are heartless, and leaders who have no view at all on how to cushion their own citizens. And municipal police officers who are corrupt.
Before receiving his suspension letter, Mayor Manyenyeni had told the vendors to put their grievances in writing ahead of a meeting with them tomorrow.
What we are getting is maybe 5-10 different things that they are complaining about. One of them, they have petitioned council before and we have not responded. They are also that the people with disabilities are suffering in terms of how they are treated. There does seem to be also an indication that female vendors are not being well handled in their relationship with our enforcement teams. And I'm also hearing a sense of the economic plight, which seems to be driving them onto the streets and the need to be vending to take care of their families.
Just after the vendors had left townhouse, heavily armed police details arrived at townhouse looking for them. Meanwhile, some members of the Occupy Africa Unity Square pressure group failed to stage a protest for the second day running after police dispersed all the people who were arriving at the protest venue. They wanted to protest against the assault of Pastor Dzamara by suspected state security agents during the main independence celebrations held at the National Sports Stadium on Monday. Pastor Dzamara, the brother of abducted political activist Itai Dzamara, was assaulted after staging a one-man demonstration complaining that Zimbabweans were not free despite the country marking its 36th independence anniversary. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Some opposition parties in Zimbabwe have castigated President Robert Mugabe for visiting America to attend a climate change event when the country is facing serious economic problems. They say Mr. Mugabe should have sent a ministerial team to attend the signing ceremony of a Paris Agreement on Climate Change convened by the United Nations in New York. One of the critics is Marceline Chikasha, president of the African Democratic Party, who says President Mugabe should stop attending such events and concentrate on the drought that is currently ravaging the nation and other problems. According to the state-controlled Herald newspaper, President Mugabe left Harare last night for the meeting and was accompanied by a high-level delegation that included Environmental Minister Opamu Chinguri and several other senior state officials. The Paris Agreement will be signed Friday and follows the COPAC Paris meeting held in France last year. Efforts to get comment from presidential spokesperson George Charamba were fruitless. Chikasha gives us her view on the issue.
I think at a time when the country is faced with so many challenges, we've got a cash crisis, we've got a drought, we have massive company closures, and for our leader to be off on all these trips and leave the country in uncertain hands is really not justifiable at all. The level of this meeting just requires a minister. What we need right now is leadership that cares about the people. To leave people when they are faced with so many challenges shows a deliberate and uncaring leadership style, which is what we are trying to fight as opposition. We need to answer to the people. We need to be responsible enough to address the challenges that the people are facing, such as the cash crisis, the drought. People have no food at the moment. There's no medicine in the hospital. There's no answer to the cash crisis. There are no jobs. So there are 101 things on the to-do list of the president. And the last thing he should be doing right now is taking a trip to such a low-level conference such as this one. We really think that it's out of order.
But some of your critics will say also that it's important for the president to be well informed by what is happening in climate change, especially when you look at the drought is being blamed on climate change and other issues also in the country. So shouldn't he be at one of these meetings where there are 155 countries that are expected to sign this Paris Agreement?
I don't think he needs to be informed at meetings such as these. What he needs to do is have competent people in those positions. You see, if you make political appointments to such important ministries, you will not be briefed and you'll find that you have to be everywhere yourself.
That was Marceline Chikasha, president of the African Democratic Party, speaking with Studio 7 from Harare.
Meanwhile, some teachers are planning to go on strike as schools prepare to open for the second term, saying the government is not taking care of their needs. This comes at a time when President Mugabe said on Monday the government will do all it can to ensure that salaries of civil servants are pegged on the nation's poverty datum line of about $540 per month for a family of six living in an urban area. President of the Rural Teachers Union of Zimbabwe, Obed Masarure, tells Studio 7's Jonga Kandemiri they are fed up with the president's empty promises.
We are demanding certainty on pay dates. We are demanding cessation of the 7.5% deduction. We are also demanding that teachers be allowed to go on leave when they have accumulated enough leave days. We are also demanding a compensatory rural allowance for all the rural teachers. And we are saying to the government, the 15 billion that we are told was realized in Kiazwa and the city by identified where it is must be dispensed to the citizenry and the vision sector must get 20% in line with the Dakar Declaration.
We heard President Robert Mugabe pledging that his government will match civil servant salaries with the poverty datum line. What's your take on this or your reaction?
We have heard such a rhetoric from 2018 when he was seeking the mandate to run this country. One of his many promises that he would choose to make and to mislead the people of Zimbabwe. To us, it's a lie. I think we've run out of things to say, and obviously we see the bulk of participants in the independent event being civil servants shown to lie as we did last year when he promised them bonuses.
What form of demonstration are you going to use?
We are going to march and present our demands. We will petition Parliament, we will petition the public service, and we will also petition the Ministry of Primary and Secondary Education.
That was Rural Teachers Union of Zimbabwe President Obed Masaraure on the phone from Harare with reporter Jonga Kandemiri. Presidential spokesman George Charamba was not reachable for comment.
The United States Agency for International Development, or USAID, today unveiled an additional $20 million in funding towards the World Food Programme's humanitarian efforts to alleviate hunger in Zimbabwe. USAID Zimbabwe Mission Director Stephanie Funk said the United States was committed to working with the World Food Programme to meet the immediate need of vulnerable Zimbabweans, while WFP Country Director Eddie Rao hailed the generous contribution, which he said will enable his organization to continue food assistance to 450,000 people in 12 districts over the next 6 months. United Nations Communications Specialist Sirak Grebohoti tells Studio 7's Blessing Zulu that $20 million will go a long way towards food insecure areas as the situation continues to deteriorate in the country.
As you may recall, the United Nations has been working together with the government, and we've come up with a UN response plan to mitigate this effect of the drought and support around 2.8 million people who have been affected by this drought. We've been working together with all our partners, including USAID. So the UN has come up with 360 million humanitarian response plan. And this latest additional support from USAID is in response to the UN prepared humanitarian response plan.
We are seeing a high number of children, nearly 100,000 under the age of five, estimated to be acutely malnourished. What are you doing about this?
The humanitarian response plan that has been put in place follows a sectoral approach, including the nutrition component. So we have a big chunk of the humanitarian response dedicated to address this worsening malnutrition case. So we are providing supplementary and therapeutic feeding in the most affected areas through UNICEF and other non-governmental organizations.
Lastly, have you been able to get enough funding for your projects, or you are still asking for more assistance?
We are asking for more assistance as we stand at the moment. The response plan covers the period of March 2016 to April 2017. And as I have indicated, we are calling for $360 million, out of which so far we've received from development and humanitarian partners, including USAID, around 36 million. So you can imagine the gap we are encountering. And we are working hard with all our partners to mobilize the remainder, 224 million, between now and April 2017.
That was United Nations Communications Specialist Sirak Gebrewot on the line with Studio 7's Blessing Zulu from Harare. His sentiments were echoed by humanitarian expert Everson Ndlovu.
We appreciate what has come in. It will go a long way in alleviating our food deficit. We really appreciate this gesture. You appreciate that already Zimbabwe has no food reserves. Whatever food is coming in is imported by individuals. So when that lump sum, or if we can access part of that money, we surely are going to import sizable amounts of food that will see us go for quite an elongated time.
Some 100,000 children nationally are characterized as acutely malnourished. How disturbing is this?
Malnourished children are stunted children. That's what develops. They grow up stunted. Stunted children have challenges with their health because their immune system is already compromised due to lack of food. So they are easily attacked by various diseases that can easily be cured, meaning that the child is, then becomes chronically ill. Number three, such children have mental challenges. Their brain does not develop to its maximum. So this is what you tend to get from malnourished children. They don't grow up into fully nourished, fully or totally grown adults.
Humanitarian expert Everson Ndlovu on the line with Studio 7's Ntungamili Nkomo. Meanwhile, a UNICEF delegation today came face-to-face with the horrors of hunger during a tour of clinics and hospitals in Kariba District. A foreign correspondent traveling with the team told Studio 7 they saw malnourished children admitted at Kariba Hospital. The UNICEF assessment continues to rural Kariba tomorrow.
Coming up,
Zimbabweans living in the diaspora speak out on the country's independence.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
A billionaire Donald Trump and former Secretary of State Hillary Clinton won yesterday's presidential primaries in the northeastern U.S. state of New York, extending their leads over rivals trying to end the Republican and Democratic nominations.
Thousands of families trapped between Islamic State extremists and Iraqi forces in the city of Fallujah are being forced to eat rotten food and soup made of grass.
U.S. President Barack Obama has met with Saudi Arabia's King Salman in Riyadh amid increasingly tense relations and persistent differences over how to combat terrorism and regional conflicts.
The failure of South Sudanese rebel leader Riek Machar to return today to Juba, the second delay this week, is putting a peace deal at risk, according to the international monitors.
And voting opened today for fans around the world to choose names for two baby eagles whose parents have nested in a tulip poplar tree at the U.S. National Arboretum in Washington. Mr. President and the First Lady, as they have been dubbed, are the first bald eagle pair to nest in this location since 1947.
The recently held town hall discussion hosted by Studio 7 on the way forward for Zimbabwe here at VOA revealed a deep-seated concern from citizens who have left the country, but still very much connected and vested in the country's future. Studio 7 Dimiake Mwakaliele explains.
From the Zimbabweans on the panel, Reverend Dr. Isaac Mwase and entrepreneur Sibongile Sidile Sibanda, to those in the audience, mostly Zimbabweans in the diaspora, discussion was rife with ideas about the way forward for Zimbabwe. Reverend Mwase, a Baptist minister and educator who believes ZANU-PF and President Robert Mugabe should be engaged in all discussions on the country's future as the elected government, noted the diaspora's keen interest in their country.
It's exciting to see that people are concerned and that Zimbabweans outside of the country, those that are here in America, they are engaged fully.
Dan Moyo, the North America representative for the Movement for Democratic Change, led by Morgan Tsvangirai, said for true democracy to take hold in Zimbabwe, nothing short of a total uproot or removal of ZANU-PF would do.
As long as there's not democracy, as long as there's that continuation of oppressing people's viewpoints and not allowing them democratic space, as long as elections are not credible because of the government choosing how to register people, how to carry out the election, and how to monitor the votes. We need the people of Zimbabwe to demand international monitors so that the process can be credible. In the diaspora, we need Zimbabweans to vote as well, because it's a fundamental citizen right to vote.
But Doug Coltart, a Zimbabwean lawyer based in Washington and the son of a prominent Zimbabwean lawyer and former legislator of the MDC led by Professor Welshman Ngube, argued that the attainment of true democracy in Zimbabwe is bigger than a substitution of one party for another.
I don't think that will come simply by changing a ZANU-PF government with another party, just like that. I think there's a fundamental problem in Zimbabwe from the top to the bottom, where we don't have a democratic culture where we respect the views of all people.
Friends of Zimbabwe too weighed in on the debate, with Obi Egbuna, the U.S. correspondent for the Herald newspaper, challenging panelist Staff Director Chris Simpkins of the U.S. House of Representatives about U.S. efforts to effect regime change in Zimbabwe, saying America should stay out of Zimbabwe and Africa's affairs.
Continuing to echo the sentiments that Zimbabweans will do what is in the best interest of Zimbabwe, it is up to them, it is up to Africa to stand by them, and all agents outside of Zimbabwe, outside of Africa, working for regime change should be met with the fullest resistance possible.
But Simpkins rejected the accusations that the U.S. is attempting to change Zimbabwe's government.
There's a great deal of frustration among people in the diaspora. They're not sure whether or not the United States is helping or not helping. They want to know, how do we feel about the government? And the message that I would like to leave is that the United States government is not an enemy of Zimbabwe, but we've seen some things happen that are self-destructive on the part of the government. And we'd like to see that the government can make a change, that it can allow people to choose the leaders that they want. We don't have a vote in Zimbabwe, nor should we.
Gidi gidi, mbuyane handa makewa. Who am I, comrade? Show me my brother, my sister, friends, family. Here in America, who am I, comrade? Here in the diaspora.
Pan-African poet Tsitsi Madzongwe, who opened the town hall with a poem backed by American mbira player Joy Schumann, said she too was impressed by the open discussion, but stressed the need for patience to let real change happen in Zimbabwe.
Change doesn't happen overnight, but it is our responsibility as people in the diaspora to work towards that change.
As the conversation continues on the way forward for Zimbabwe, under no dispute among the Zimbabweans in the diaspora was the love for their country and its rich culture. Reporting for Studio 7 from Washington, this is Ndimiake Mwakaliele.
Now it's time for the Youth Forum. It's time to change. I beg your pardon. It's time to engage with reporter Chioniso Jani.
Hello, Zimbabwe. Good evening. This is Chioniso Jani, your host for Let Us Engage. Today, we have Evans Zininga, and he'll be talking to us about contract farming. Good day, Mr. Zininga.
I'm very well, thank you. And how are you?
I'm fine, thank you. What is involved in contract farming, and is it big business for us youth to get into?
Contract farming is basically an instrument used by corporate companies that require agricultural products as raw materials for their various needs to acquire as much as they can get from the farmers through supporting them with the input, with technical know-how, and management of their cash flow. That way, it leaves them with a win-win situation where the farmers produce with a guaranteed market and where they know what price they're going to sell their product at prior to going into the season. At the same time, it guarantees the companies that require product off access to their product at the end of the season. And yes, it is big business depending from which angle you're looking at it from, because as long as it is managed well, then everybody tends to benefit in a big way.
Tell us, where can we go as youth if we want to acquire skills for contract farming?
There are quite a number of companies that are promoting and supporting contract farming, but the biggest target should be the processors, because they take large volumes at a time and they also seem to pay better than the fly-by-night contractors that are coming along.
With the El Nino drought that we're going through, which products would be the best right now to venture into?
Food becomes a very major high-value commodity on the market, where if you are going to go into shorter season products, for example, vegetables, you won't go wrong because the cycle is shorter, so you get to sell faster, and everybody is looking at an opportunity to buy because there is not enough on the market. That allows you to compete with a bigger market and a higher market.
How can the youth benefit from the government funds allocated to contract farming?
It's always a good thing that government comes up with all these possibilities and facilities to grant farmers an opportunity to farm better and get that financial support that they require all the time. But unfortunately, the youth are always the last to benefit from these endeavors. I would say the youth should find a better way of advocating for more acknowledgement and also proving their worth to the system, so that they can get recognition and attention and get a percentage of these funds when they come through. Agriculture has always been the backbone of Zimbabwe in terms of economic value, and it's going to take a long while before that changes, but the youth need to take advantage of the latest technology, the latest information, to make sure we do it better than ever before and make more profit.
That was Evans Zininga. Thank you for being with us. This is Chioniso Jani, your host for Let Us Engage.
Zimbabwe, 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 Z
That was Bob Marley putting a lead to our show. But before we go, a quick recap of today's top stories.
MDCT leader Morgan Tsvangirai fumes as local government minister suspends Harare mayor.
Opposition parties criticize President Mugabe for attending what they call a low-key UN event in New York.
The United States Agency for International Development has unveiled an additional $20 million for alleviating hunger in Zimbabwe.
That's our broadcast this evening. But before we go, Marvelous, what is the Live Talk topic today?
Chris, the Live Talk topic today, I think, is what is going on in the city councils around the country, where we saw today, like what we just said, Morgan Tsvangirai fuming over local government minister suspending Harare mayor.
That's it. That's it, Marvelous. That's it for tonight. Thank you so much. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Chris lo mavela silichona njani mthwakazo muhle ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni usemiswe umsebenzi ngumphathi ntambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho.
Sika njalo lokulungisa ukulwa kukhona ebandleni lakhe i-professionalism. Abe sethotha ke naphume ke aye phandle kwelizwe ke evakashe ehamba imihlangano eminingi engalehluthi elizweni kayesinethi galuto. Imihlangano angathumela khona uminista, imihlangano angathumela u-ambassador, imihlangano angathumela khona omunye wabasekeli bakhe.
Umongameli Robert Mugabe uqhubeka echocha njalo sikhuluma nje ofike eMelika ngapha namhla ukuzosayina isivumelwano sokuzinikela kwamazwe omhlaba ukulwisana lokuguquka komkhathi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni e-National Vendors Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namhla bekhonona ngokuthathelwa abakuthengisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni umiswe umsebenzi namhla ngumphathi ntambo wezentuthuko yezabelo lamadolobho umnumzana Xavier Kasukwere emethe samlandu okungalandeli iziqondiso zakhe. Kubika uMavis Gama.
Okukhulu okubanga ngababili laba ludaba lokuqhatshwa komele abe ngu-town clerk kumunisipala weHarare umnumzana James Mshore ebekwa umlando uManyenyeni wokungalandeli ngokugcweleyo konke okumele kulandelwe anduba kuqhatshwe umuntu kuleso sikhundla. Ngasikhathi sinye umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ibandla lakhe liqoqa ukuthathela ukaSukwere amanyathelo okumusa emthethwandaba we-High Court ngoba esefuna ukuzifakela eyakhe inkokheli yedolobho leHarare kulaleyo eyakhethwa nguZulu. UTsvangirai utsho lokhu emhlanganweni lentathelizindaba emahofisini akhe aweHarvest House eHarare. Utshengise ukukhathazeka phezu kokwenza kukakaSukwere kudaba lokuqhatshwa komele abe ngu-town clerk kumunisipala weHarare umnumzana James Mshore ngemva kokuchiya umsebenzi kamnumzana Thendai Mahachi nyakenye.
In view of the minister's threats to the council in the Harare, the MDC is mounting an urgent application to the High Court.
Ibandla le-MDCT lizakhweza lolu daba emthethwandaba ngemva kwalokho kwethuselwa kukamunisipala ngumphathi ntambo wezokulondolozwa kwezabelo nokuthuthukiswa kwawo ukuvimba lelo nyathelo kanye lokulondoloza umunisipala owakhethwa nguZulu.
Abe-MDC
sebediniwe ukwenza kwenkokelo ezingahloniphi isisekelo sombuso esikhona ziziphatha ingani ilizwe livele lingelamithetho.
Wengeza uTsvangirai ethi abebandla lakhe bakhathazekile ngenkokheli yezanu-PF ekuhulumende eqhubeka ingalandeli isisekelo sombuso esavela kuZulu.
The basis of all progress and stability is founded on the rule of law, the independence of the judiciary, and adherence to the
president. Isiqokoqela sombuso uqobo yikuba ilandele imithetho, ukuzimela kwabathumisa amacala kanye lokulandelwa kwesisekelo sombuso. Akukho mbuso ongaphumelela nxa kungalandelwanga lokho. Kungakho eZimbabwe lithembele kukho. Simzwile umkhokheli wabakubutho uGeneral Chiwenga ekubeka mgci ukuba bavela kuZANU-PF njalo lokuba yibona banini balelo bandla okuyinto ephambana lesisekelo sombuso.
Wakhuthaza uMongameli Robert Mugabe ukuba atshele inkokheli yakhe ukuba ilandele isisekelo sombuso. Wagqiba inkulumo yakhe uTsvangirai ethi akumelanga kube ngumphathintambo wezabelo lamadolobho okhalazayo nxa kuyikuthi kukhona okwaphosisekayo ekuqhatshweni kukanobhala kamanisipala. Kumele kube yi-local council board eyenza lokho, hatshi uKasukwere. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umongameli Robert Mugabe uqhubeka echocha njalo namhla ofike eMelika ukuzosayina isivumelwano sokuzinikela kwamazwe omhlaba ukulwisana lokuguquka komkhathi esasungulwa yi-United Nations nyakenye. Umkhosi wokusayina isivumelwano lesi esaziwa ngokuthi yi-Paris Agreement uzakwenzelwa edolobheni le-New York khonapha eMelika ngolwesihlanu. Lanxa bekhona omongameli abazabe bekhona njengomgabe, amazwe amaningi akhangelelwe ukuthumela abameli bezinga eliphansi. Umgabe udume kakhulu ngokuchotsha esiyale lale phecheya njalo esikhathini esiningi uyabe elanda imihlangano engaqakathekanga. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi lo mhlangano wezomkhathi lo awulahlonzi njalo umgabe lequla lakhe badlalisa imali kahulumende evele isilela.
Kuyatshengisela bakithi ukuthi useluphele lubaba, sakhuluma kudala ukuthi kahambe kiba ephumula kwezimba labazukulu. Useluphele kasenani lelizwe leZimbabwe. Economy Zimbabwe is falling. Behluleka ukubhadala izisebenzi zikahulumende, behluleka ukuzinika ibonus, behluleka njalo lokulungisa ukulwa kukhona ebandleni lakhe i-professionalism. Abesechotsha-ke yena aphume-ke aye phandle kwelizwe-ke evakathe ehamba imihlangano eminingi engalethi lutho elizweni, kayisinethi kalutho. Iyimhlangano angathumela khona uminista, iyimhlangano angathumela u-ambassador, iyimhlangano angathumela khona omunye wabasekeli bakhe, sikhangelele ukuthi ungumuntu labasekeli ababili phela. Kodwa-ke uyahamba-ke yena kwakhe. Okwesibili singakukhangela sithi kumbe usezibona ukuthi useluphela, kusela nto angayenza ekhaya-ke, useku-holiday nje, sesenza i-holiday ebhodi umhlaba wonke edlalisela le mali emlutshwane ikhona elizweni. So kuyinto embi kakhulu-ke, thina silokudana-ke, kodwa sithi hhayi angiphukani evele eseluphele, sokuyikucabanga kwakhe-ke ngasela nembeza ngesintu.
Lithi udlalisa imali lapha kodwa yena uthi wenza umsebenzi kahulumende awukhethelwayo.
Yikho ngithilo ngaphambilini kulo ambassador we-United Nations ehlala khona ngale kwele Melika. Uyabamfonela nguye ongathatha-ke leso sigaba ahambe emelilizwe khona ngale, sikhangeleke ukuthi elizweni lethu kakula mali. Sikhangele elizweni lethu ukuthi bayehluleka ukuthi baholise izisebenzi. Sikhangele ukuthi amabhenki kayala mali, sikhangelele ukuthi i-service delivery kakusele elizweni leZimbabwe. Esi sithathona le mali emlutshwane sesihamba labantu abaningi sebekulima ama-allowance, sebethatha kwakho okuncane sekuthembileka. Yikho sithi thina kungabe responsible khona lokho. Kuyatshengisela ukuthi hhayi ngala ndaba labantu beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.facebook.com/ voaindebele.com. Ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni National Vendors Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla bekhonona ngokutshona bethathelwa impahla yabo kanye lokuhlawuliswa imali yesibambiso sikhathi sonke ngamapholisa kamansipala. Kubika uMavis Gama.
Ngabaphila ngokuthengisa labo behlabela ingoma echaza ubuhlungu ababhekane labo labahlangana lakho ekusebenzeni kwabo. Bafole besuka lapho okuhlangana imigwaqo uNelson Mandela noLeopold Takawira belubhekise emahofisini kamunicipal e-townhouse lapho bebefuna ukubona umeya weHarare uMnumzana Bernard Manyenyeni. Umqondisi wenhlanganiso yenavuzi uMnumzana Stan Zorwadza utshela intatheli zindaba labakade betshengisela laba ukuba bathethe leli nyathelo befuna ukwazi impumela yencwadi yezikhalazo abayethule ekuqaleni kwawo nalo umnyaka ngodaba lunye. Umeya weHarare uMnumzana Bernard Manyenyeni osexotshiwe umsebenzi ubethembise ukuba lolu ngolunye lwendaba obekuzaxoxisanwa ngazo emhlanganweni obekumele wenziwe labaphila ngokuthengisa laba ngolwesine. Bebekhona abaphila ngokuthengisa abalobugoga okubalisa uMnumzana Fungayi Munamo olodubo lokukhuluma obekhathazekile njengabanye ngokwenza kwamanisipala kakhulukazi amapholisa akhe.
Amaproblem esithenga ngayo engogweni sinedubo amadisiport. I'm not disabled. I want to be a speaker. So, if you want to, it's just a vendor. I want to look into long at that clarity, long at that institution. You could be a town, a YouTube. So, it's
Ngakolunye udaba olufanayo abenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square bavinjiwe njalo lamhla ukutshengisela ngokuthula phambi kwedale lephalamende bekhonona ngodaba lokuhlukuluzwa lokutshaywa kukamnumzana Patson Dzamara emkhosini wokunanza uzibuse eNational Sports Stadium ngomvulo. Kuthe bevinjwe ukutshengisela abe-Occupy Africa Unity Square laba baye emgwaqweni uFirst Street lapho omunye wabo umfundisi Patrick Mugadza echumayele ezibophele ngeketani kupholi yamagetsi. Intshumayelo kaMgadza beyigxile kwezokukhuthaza uZulu ukuba avuke asebenzise amalungelo akhe uguqula isimo esesisibi elizweni kwezomnotho. Wasola njalo kwenza kwenkokheli kahulumende athi izenzela santando ingalandeli okuthiwa isekelo sombuso ingawahloniphi amalungelo kaZulu. Umfundisi Mgadza yena ohlala eCaribbean uke wangena inkingeni wabotshwa kuthiwa weyisa umongameli Robert Mugabe lapho etshengisele eyedwa eVictoria Falls nyakenye kuqhutshwa umhlangano weZANU PF conference. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uhulumende weMelika namhla uphe inhlanganiso yeWorld Food Program imali engangezigidi ezingamachumi amabili zamadola i-$20 million ezancedisa kumizamo yokudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Umkhokheli wenhlanganiso yeUnited States Agency for International Development, USAID, unkosikazi Stephanie Funk uthe uhulumende weMelika uzimisele ukusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ukuphandela uZulu weZimbabwe yena ohlaselwe indlala embi lonyaka. Ngakolunye uhlangothi umanyano we-European Union ulobelane isivumelwano lenhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization, iFAO, esokusebenzelana ndawonye kumizamo yokuqeda indlala eZimbabwe. Incwadi kundaba zokukhusela abalambayo uMnumzana Everson Ndlovu uthi izaphathisa kakhulu imali ye-USAID.
Lizaphathisa kakhulu. Vele bese sikuthola izina sibona ngani akade besisize eminyakeni bakhanya ngani ba-reluctant owakhathesi. Bese ngani kuthiwa kulenkinga sifuna ukuthi akuqondakali whether sizaphathiswa or asizesiphathiswa. So ngaso kule thuba elinje kuzaphathisa in reducing the deficit for the evidence and the other. So we welcome moves in the money. So sitting up with the tourism in the money, that's a tone in.
I-USAID ithi bedlula i-100,000 abantwana abacake okwezinga laphezulu, abacake kakhulu abalema-nutrition. Uthini ngalolu daba?
Ukukhula komntwana kuqakathekile at that age up to 5 years. Ngoba kulapha izinto kwizimba zonke lengqondo okudivelopha khona. So nxa abantwana bengasatholanga ukudla okwaneleyo at that age bayalimala empilweni. So ukufida-ke abantwana esikolo kuyikuthi ngoba la ngikhaya kuvele akula kulo. So uZulu ukhangelele ukuthi khona abantwana balakho-ke beyafo ukuthi baphathiseke ngaphi esikolweni, bathole ukudla esikolweni. Nakhonokho futhi kuzabangela ukuthi abantwana bangayekeli ukuya esikolo ngoba balambile. Ngoba kaningi-ningi esitholayo ukuthi khona ngesikhathi sendlala abantwana lesikolo abasayi, balambile, badiliwe, they can't walk therefore imanga emide. So nxa kulokudla esikolo abantwana labo baza kuba motivated ukuthi bathini bafinyelele emaklasini.
Umntwana nxa engasatholanga ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba esamncane kusuke kumphambanise njani empilweni?
Kulalokho esithi standard growth. Sebekhule ngezisu kuphela abantwana. That's one. Khonokhuyana futhi ukuthi bangathuli ukudla kuyabangela le ngqondo zingadevelophi kuhle okupheleleyo. That's two. Okunye-ke sekuphoza ukuthi umntwana ahlasele nayo imkhuhlaza nyana yonke enginyathelwa.
Umnumzana Everson Ndlovu yingcwethi kundaba zokuphandela abalambayo. Kunjalo nje iqula lenhlanganiso yomanyano we-United Nations elibona ngempilakahle yabantwana i-UNICEF namhla lethekelele ezibhedlela lemaklinika eKariba lidingisisa ngomthelela wendlala ebantwaneni. Intatheli zindaba ezihamba lequla le-UNICEF leli zifakazele iStudio 7 ukuthi zithole abantwana ababulawa ngomkhuhlane obangelwa yikuswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba i-malnutrition. I-Kariba District ngenye yendawo ezihlaselwe kakhulu indlala njalo uhulumende uthi bedlula izigidi ezine abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla. Live talk kulamhlanje sikhangela ukuxotshwa kukameya wedolobho umnumzana Bernard Manyenyeni ngumphathintambo obona ngendaba zezabelo sizakhangela njalo lokwenzakala kwamanye amadolobho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Edabeni lwethu oluphathelanele zizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe namhla silomnumzana Alistair Zimba osehlala eTexas khonapha eMelika yena ochasisa ngempilo yakhe lapho ethuthela kwelinye ilizwe kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngathi ngisuka mina ekhaya originally sibili asuka ngo-99. Ngathi ngifika lapha ngande 16 years ngangiseseyingane. So ngathi ngifikile lapha ngafikela ukuya ku-community college 2-year program ngaqalisa i-business bathi ngapha ngama community college la kuphi 2 years and then ngathi ngiqeda lapho ngaku 4-year program eyiye ngipha i-bachelors. So i-4-year program yami ngahamba ku-Texas A&M University eseTexas yikho ngayenza khona i-accounting program in emphasis ku-business administration as well.
Wathi-ke suqalisile ukusebenza wasebenza uphi umsebenzi?
Ngisafunda ngangisebenzelana la ama-companies amancane akuhayayo abathi ngama staffing agencies abawufaka nje emsebenzini not uthole iexperience nje yokuthi ube kwazi into oyenzayo nje yokuthi ubambe imbijane imali ngapho siye esikolo kwanisa ukuthi uzibhadalele nxa uyenelisa usebenza nzima yakwanisa ukuthi usebenze ama-hours amaningi ukwanisa ukungezelela ukuthi nxa uzifundise ngoba mina ngazibhadalela isikolo anzange ngithole uncedo lokuthi njengabanye abangapha ukuthi bathole uncedo from abazali ngoba mina angingedwa ngazenzela so kwakumele ukuthi ngisebenze nzima kuma-class umsebenzi yakhona yayijiyene babe ukhetha lapha okuvuleke khona lapho kulo msebenzi khona kuphela awukhethi ngoba beggars are not choosers so awukhethi lapho yakhona bayakufaka indawo yonke so wangipha ukuthi ngibone umhlaba ngoba ngakwanisa ukuthi ngisebenze yonke indawo from yonke into lapho ababekhetha ukungifaka khona kulo msebenzi khona ukuthi ngibambe ngisebenze ngiqede ngoba mina ngangizimisele ukuthi ngiqede isikolo ngithole i-business ngangifuna ukuthi ngibe ngu-business manager yikhangofuna ukuthi and then ngase nginanzelela ukuthi hayi i-business administration i-center kuko wonke lokho so kungangipha ithuba lokuthi ngathi ngangipha ithuba lokuthi ngingene ku-business in any avenue nje
kunzima okunganani nxa usuka kwamanye amazwe ukuzohlala lapha ungene kusystem yabo yezemfundo yezemisebenzi
kunzima kakhulu ngoba nxa ufika lapha yabo ubuye nge-visa ongela ungakwanisi ukusebenza kubanzima so nxa usebenza ubuye ungumstudent kumele ubuya nge-student visa nxa ubuye nge-student visa you are only allowed to usebenze 20 hours a week so 20 hours a week and ukhangela ukuthi minimum wage you are only able to make minimum wage sebe crazy le khathesi but kudala mina ngisafika lapha i-minimum wage yayi-$5.25 so nxa yi-$5.25 usebenza 20 hours kuphela a week kuyakulimitha kakhulu imali oyitholayo vele sokulimitha khonapho kulama-limitations amaningi so kusuka kube nzima for ama-international students ukuthi beuhlufikele ukuthi ngizakwanisa ukuthi ngisize abantu bangikhaya ngenze lokho ngifika yabule sifiso eziningi zokuthi ngincedise abantu ngikhaya ngiyenze lokho lalokho ngizame yonke into ukuthi uba ngoba uyakukwazi ukujileyo ngikhaya sithi ufuna ukuthi lawo ngincedise so nxa ufika ngapha ufike iqiniso sele ukutshaya ukuthi ngizakwanisa ukusebenza kuphela 20 hours suka kube nzima for abantu abaningi and kumele ube ngumuntu okhutheleyo lawo ungavele ufike ube livila akunanto ozakwanisa ukuyenza and njalo futhi le sikolo siyabe sifuna ukuthi la ukhuthale ngoba ungayekela uyaphuma la kusikolo uba ku-dropper off and bangakuthola ukuthi uyasebenza more than 20 hours lakho futhi suviolatile umthetho so bayakwanisa ukuthi bekuxotshe njalo for that ngoba suviolatile umthetho sibili
kunzima sibili
kunzima khonoko so kumele ube
ukuthi ngicela ukukhala ngibhadala i-fees ngithole imali yokudla
kumele ube ngumuntu obekezelayo kakhulu ngoba good things come to those who wait and also work hard so kumele ubekezele lawe ube ngumuntu futhi oyiplana okwanisayo ukuthi imali yakho lawe uyibudget ibe ngeyokudla lokubhadala i-school fees lokuyenza konke lokho nxa usebenza njalo
lo ngumnumzana Alistair Zimba isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khona pa eMelika sizaqhubeka ngalingxoxo ngeviki ezayo lapho uZimba azakhuluma ngodaba lwezimali zemithelo ama taxis onase waxotshisa lokubophisa abanengi abakwamanyamazo eMelika okugoqela abeZimbabwe
lingali tshona njani izilukandaba mthwakazo omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sihlaziya udaba lokwakhiwa kwemall eGodini. Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfowethu.
Kuhamba njani ngodaba lwemall lapha?
Ye indaba le eyalapha ukuthi kwakhiwe kumall kuGodini. Ze kukhanya ungathi into yinawo space endlebesinazo labantu amavendors iBulawayo Council. Ibisibamu ibasusa endaweni lezane zabantu babawe zindawo. Indlela yokuthi bakreate indlela yokuthi kuqalise ukwakhiwa ende besithenjiswa. Ukakhulume ngakuthi lobani nomsebenzi ungaqalisa. Kodwa ke osokusenzakala ukuthi sokukhansa ukuthola futhi sokusuka lezinye inkulumo ezikhona. Konke sokuvunyelene ukuthi sokufanele kuqalise ukwakhiwa ngendlela ebesinikwa ngayo imbiko. Kube lo mhlangano phakathi kwe-council ne-Friday. Igoqela u-resident minister uMama uSandimoyo. Igoqela lo minister lo local government ukasukuwere lo permanent secretary uGeorge Mlilo. Ngawo sibale lelo phepha kukhanya ungathi kulokunye abakusolayo uhulumende ungathi esola kokunye andiyizwe beyajengisa ithi yona kukhanya ungathi uhulumende usefisa ukuthi umsebenzi lo ume kuqalise kutsho ukuthi kusuke kuthenda. Kodwa ke asilabo ufakazi sasiloko sibambe kulezo news kuphela sikabambi kulowo ufakazi ukuthi kuyiqiniso kumbe kungamanga.
Kanti vele nqa kuliqiniso umhlangano onjengawo nalo akumelanga kube labameli zakhamizi njengani?
Ye, uhlupho lwethu lapha eZimbabwe kwesikhathi sengathi lohlupho lokuthi kulabantu abafisa inqabe izindaba engabizi, kulakho ukuthi awufanele ubize all stakeholders. Thina siyakukholwa ukuthi umlando onjalo ufanele ukuthi ngakubize ama-stakeholders wonke, kwaba labameli bezakhamizi. Ngoba labameli nje bonke abantu beindustry bonke abantu kuzodiscusswa kubonakala ukwenzakaleni. Ukwenzela ukuthi nxa kuthathwa isinqumo abantu bafake imikhumbulo ndawonye ngoba lokho okwenziwayo laphana eGodini ukuthi kwakhiwe sikhanele kubana kuncedise kumbe kuvumelelise iBulawayo, i-community yakoBulawayo yiyo ezabenefita. So ke kuyiproblem yokuthi basuke bavayela nabodwa kumbe leyo directive izaba liqiniso kumbe ayisilo qiniso abantu sivula amehlo ukuthi sifunde kuzenzakalani.
Kodwa zona izakhamuzi bezisithi ini ngodaba lona lolu ikakhulu nxa sikhangile ukuthi labo kuthiwa bekumele bayakhe abanye bakhona ngabe South Africa.
Ye, iqiniso ukuthi izakhamizi bese zikuthokozelele ukuthi nga kuzakhiwa lapha neGodini kutsho ukuthi iBulawayo layo izathuthuka. So kube lalumbiko njengezakhamizi asikahlali phansi ukuthi shiwa siku-review pho nxa kwaliwo. Kodwa lapha ke ungivumele ngilethe ama-views ami lami engakutsho mina ngase ngilethe ama-views ngi-analyze yonke into eyenzakeleyo. Ngakuyukuthi uhulumende uqinisa ukuthi kulokunye ikhansile yakonayo thina besithi nangawo uhulumende uyavumela ukuthi ukwakhiwa lokuqhubeka kuye phambili ngoba i-development bese kusenziwa okungenziwa. Ngakuthi kuthiwa kule nto ezingahambanga kuhle zilungisiswe. Zilungisiswa kodwa ukwakhiwa kuqhubeka kusiya phambili ngoba kule problem yokuthi into le ingamiswa kuthiwa ibuyele kuthenda. Iproblem esinazo ukuthi kuzathatha ingxenye eminye iminyaka after ethile kungakabhasi. Kukanti abantu bakoBulawayo bese kufanele kudivelophe ngoba nxa ungananzela imali leyani ikhanya ngathi zaletha imisebenzi eminingi khonapho kusakhiwa ibuye futhi incedise imisebenzi koBulawayo sokwakhiwe sokulamashops abantu sebesebenza. So ke sibona ungathi ukumisa kuzabisela intuthuko emuva kubisele loBulawayo emuva.
Bona kade besebenza eGodini laphana bethengisa laba makhombi bangapi njengoba sasizwe ukuthiwa basuke?
Ye, obese kusenzakala kade sinjoba ngijile ukuqaliseni ukuthi i-council isiba relocator lingananzelela from iviliyani ephelele abantu abathengisa babebekhutshwa beswala, abanye beswala, abanye sebele kumasocha avenue ngale, abanye kuthiwa bazahanyiswa ku-15 lawa makhombi, abanye kuthiwa bazahamba ngale kozupho, abanye kuthiwa bazahamba. Bekuyindlela yokuthi abantu laba basuswe laphana kuvule isikhala sokuthi nxa kusakhiwa kungabi lo hlupho lokuthi abantu bebe bephambanisa umsebenzi oyenziwa lapha.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli abahle, ibe lesikhathi esihle.
Lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyabonga Jahelita langohlelo liphuma lendaba lishone lendaba ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umeya wetolopo leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni umiswe umsebenzi lamhla ngumphathintambo wezentuthuko yezabelo kanye lamadolopo umnumzana Sevia Kasukuwere. Umongameli Robert Mugabe uqhubeka eChocha njalo ufike eMelika namhla ukuzosayina isivumelwano sokuzinikela kwamazwe omhlaba ukulwisana lokuguquka komkhathi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni iNational Vendors Union of Zimbabwe batshengisele eHarare namuhla. Kwanelokho lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.